sangano rinoona nezvekutenga nekutengeserana munyika Resim Trade riri kutungamira vemabhizinesi vemunyika kuBotswana rinoti ongororo yarakaita muna 2018 yakabudisa pachena kuti muBotswana mune mikana yakawanda kune makambani anoita zvokuvaka chikafu chakagadzirwa kare kana kuti maprocessed foods zvemigodhi zvekurima nezvimwe. Chipangama zano musangano reZim Trade muzvare nozipo mapana vanoti kushambadzira zvinhu pamusika mukuru wakadai unosimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nekuwana mari yekunze inodiwa zvakanyanya munyika.
Sesangano reZim Trade nevimbo yakakurisa kuti kuuya kwedu kuglobal expo Botswana kuchaita kuti huwandu hwezvinhu zvatinotengesera Botswana hukwire. Muna 2017 Zimbabwe yakatengesera Botswana zvakasvika kumamiriyoni gumi nemanomwe emadhora ekuAmerica. Ndokukwira kusvika kumamiriyoni makumi mana namatanhatu emadhora ekuAmerica muna 2019.
Muzvare mapala vakurudzira makambani emunyika kuti atorewo mukana wechibvumirano chakaitwa pakati penyika mbiri idzi muna 1988 cheZimbabwe Botswana Bilateral Trade Agreement. Chibvumirano ichi chinobvisa mimwe mitero uye kupa kuti kutengeserana pakati penyika mbiri idzi kuwenyore zvikuru pane zvigadzirwa zvirimwa nezvimwe.
Izvi zvinotiratidza kuti zvigadzirwa zvekuZimbabwe zvinodiwa kwazvo muBotswana sezvo vanhu vanga vachitaura nesu paungano rino vanoratidza kuzvifarira. Izvo zvinoratidza kuti musika uchiripo muno.
Panyaya dzekutengeserana muAfrica, Botswana iri pachidanho chechina mumashure meSouth Africa, Zambia neMozambique. Zimbabwe neBotswana inhengo dzeSouthern African Development Community kana kuti SADC necommon market for Eastern and Southern Africa kana kuti COMESA zvinopowa kuti kutengeserana kuve nyore. Amai Sibusisi weChikewe wekambani yeDust Foods Enterprise inogadzira jamu ichiwanikwa muguta reBulawayo vaudza Studio 7 kuti vari kuona chiedza kunyange karike kutanga kupinda muchirongwa ichi.
Isisu kuuya kwedu panapa isawa first time kuya pano takatarisira kuwana maexport market. Kuuya kwedu panapa tafacilitatwa neprogram yeZim Trade inowa iyo inokurudzira kukura kwemaexports muZimbabwe. Saka takatarisira kuwana mamarkets edu kunoku kuBotswana. Tine zvataona so far nekuona kuti hai mamarkets tavawana.
Mumwe muzvina business anogadzira zvigadzirwa zvematehwe uyo ari kuratidzira pagungano iri vaThompson Chinyengetere vanoti vaona kuti vane mukana wakakurisa sezvo vanhu venyika iyi vasingadi kutamba nematehwe kunyange zvo Botswana iyi nemombe dzakawandisa.
Muno muBotswana hamuna kambani inoita zvematehwe inogadzira bhutsu kana majaketi kana inogadzira zvinhu zvematehwe maleather products kuti vaiti kuti vanoprofesa vacho leather vaiti vane maketi. Kambani ikagadzira ikawanisa mukana wokuti munhu anokwanisa kugadzira leather yacho uwanazve kambani yaanenge achipa kana kuti iri kambani yake inenge ichisona maleda zvinenge zvine mukana kuti
nyanzvi munyaya dzezvemabhizinesi. Uye vachisanda vakazvimirira muguta reKhabaroni muBotswana vaUbert Mutoko vanoti urongwa uhu unokwanisa kuvhurira vana muzvina bhizinesi ava mikana mikuru kwazvo sezvo gungano iri chikwezva vanhu vazhinji kubva kumativi mana enyika.
Zvaiitwa neZim Trade zvichavhura masuo ekuti makambani 30 eZimbabwe aya aonekwe nemakastoma akasiyana-siyana uye aonekwewo nevamwe vana muzvina bhizimisi vanobva kunzvimbo dzakasiyana nekuda kwekuti kana Botswana yaiita Global Expo iyoyo kureva kuti kune vamwe vanobvawo kunyika dzakasiyana-siyana vanenge varipo vachiratidzirawo zvavanenge vachitengesa uye zvinogona kuti zvikonzere kuti vanhu vakawanda vari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vaone humhizha hune vana veZimbabwe. Saka chinhu chakanaka ichi chakakosha chaitwa chichaita kuti Zimbabwe isimukire uye vana muzvina bhizinesi veZimbabwe vasimukire.
Botswana Investment and Trade Center kana kuti BITC inotungamira urongwa hwekutengeserana uhu inokwezva vemabhizimisi kubva kunyika dzepasi rino. Urongwa uhu hwakaparurwa muna 2006. Urongwa hwegore rino ndehwemakore gumi nematanhatu kana kuti 16th edition uye huri kuitwa pasi pedingidira rakanangana nekushandisa humhizha nehumhetura kumukutengeswa kwezvinhu kuti ramangwana rive rakajeka kana kuti reimagining our economy for a better future tomorrow through digitalization and application of robust export-led strategies. Ndakamirira Studio 7 muKhabaroni, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.